mutungamiriri wehurumende yenyika yeAmerica vaJoe Biden vari muno muRepublic of Ireland, apo vari kuya kuzocherechedza makore makumi maviri nemashanu erunyararo rwakabvumiranwa pakati pevairwisana munyika yeIreland. VaBiden midzi yavo dzinzaravo rinobva kuno kuRepublic of Ireland. Saka vane hama dziri muno dzavakasangana nadzo nezuro pana baba munini, sekuru, zvizukuru nezviteteguru zviri kuno. Saka vakasangana nehama dzavo vakakwazisana.
Tinoona kuti vaJoe Biden nasi vaita hurukuro nemutungamiri wenyika yeBritain. Vanga vari kukurukura nezvei?
President Joe Biden vakasangana nemutungamiriri wehurumende yeBritain, vaRishi Sunak. Vakasangana muno muguta reBelfast. Vakatanga vasangana pamuzinda wendege pavakasvika vakatambirwa, vakaratidzirwa kune hama neshamwari nemakurukota ehurumende eRepublic of Ireland. Vazokurukura zvakati wandei navaSunak pamusoro penyika yeIreland. Vachachara zvakare pamusoro pekubuda kwakaita Britain muEU nezviri kuchemwa chemwa neRepublic of Ireland kuti Britain inge ichigadzirisa zvavari kuti izvo hazvina kufamba zvakanaka. Uyezve vaJoe Biden vari kutarisirwa zvakare kuti vachazodzoka kunyika yeEngland kunenge kuri kugadzwa umambo Charles VII, vachagadzikwa umambo musi wa5 musi wa6 May iko kuBritain kuLondon. Ende vanga vari kukurukurirana zvakare nekuda kwekukokwa kwavakaitwa kuti vauye kugadziriso iyoyo.
Kushanya kwavaJoe Biden munyika iyi yeNorthern Ireland kuri kutambirwa sei?
Zvikuru sei zvatinoona pano ndezvekuti kuuya kwavaBiden, vazhinji vemuno munyika meRepublic of Ireland vafara. Vanga vakamira mumigwagwa, vamwe vakaungana pari kuitirwa musangano vachifarira kuti vanofarira kukutyidzana kukuru kuri pakati peAmerica neRepublic of Ireland. Iko zvino izvi pandakamira muno muBelfast kuri kutonhora hako chando kuchinairira kumvura, vanhu vazhinji vakamira mumvura imomo vachipembera nekusimudza maoko nekungofarira kuda kuti mutungamiriri weAmerica paachabuda dzimwe dzenguva achawana mukana wekutaura navo.